aneraka na kamurie Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 3, 2023. Makatirira ku Studio 7, mipenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa zvikuru vebato Citizens Coalition for Change vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika pamberi pesarudzo. Asi veZANU PF vari kupomerwa mhosva iyi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema-chema kuti nhengo dzaro zvikuru dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru dziri kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kumashonaland west, masvingo nekumanikaland. Asi bato reZANU PF rinoti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa, avo vakakoka nyika 43 kusanganisira America, Russia neBritain kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vakazvipira kuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira CCC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANU PF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tichikambe nawo tichiita tisangana nevanhu ndina kanzura wangu. Inchende yekupedzesa inonzi Ngorezha Township. Ndopatasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo ndopandangoerekana ndichipakati kuti ndirikwazisana navo. Ndangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANU PF vanoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibadhi taimu iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera ivi. Ndiyo yabva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda ichi. Kanzira wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. Kati momendi yasvika kanzira achida kunobata ndobva atorohwawo futi nechi. Nedanda rere ranga akabata rivi.
Vange veRwizi vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Ndobva tazobva ipapo tichitiza. Ndobva tasimuka takananga polisi. Magunje police station. Ndobva tasvika pamagunje police station ndobva tareporta nyaya yedu. Nyoresa docket redu. Ndobva tatora docket number yedu. Tatora shuwa watinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopa vachazotora matanho mapurisa ipapo.
Asi mutauri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANU PF is a peaceful party. Like I have always mentioned, kuti kupati yedu hatiite mhirizhonga and hatiauthorize violence. President is on record every day. Vanovadzisa vanhu vachitaura nezvenyararo kubva panguva yatiri nekusvika vanhu vese maelections apera.
Mirishonga inonzi yakaitika kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadhi 13 vaKaleb Nongo vanoti vakarohwa nevasigiri vebato reZANU PF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vochoti ngatimutore vochobva vauya futi rwepiri second time ndopavakazondibata vochoti ngatiende naye. Vandisunga makafs, vandisa motikari. Vakandisunga makafs ndi Christopher Matambo okuward 18 mukonstabulary. Then vamwe vake group rake anazvotona nevamwe vese ndivo vakazondirova. Ndakasunga makafs ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vachafadzwa mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi mhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefaz chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosa. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Gore rino rave rekutanga bato rinopikisa reMDC rakaumbwa muna 1999 richitadza kukukwidza matunhu ose enyika musarudzo dzedare reparamende nemakanzuru akawanda. Izvi zvinotevera kupatsanuka kwebato iri nenyaya yekurwira ushe. Asi zvaitika gore rino izvi zvinoreva here kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka? Mugozeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora.
Vanhu vangaziva kuti iko zvino takarambirwa maMP edu 87 aifanira kupinda musarudzo izvi nokuti pakanzi takanonoka kubhadhara. Asi hatina kunonoka nokuti zeti yacho ndiyo yanga isina zvikwanisiro zvekuti tibhadhare. Hazvisi zvinonetsa kuti mutione kuti sei MDC iri kurambirwa nezeki. MDC ndiro pato chete rakatora zeki rikaenda nayo kukoti panyaya yedelimitation. MDC haina kushayiwa vamiririri, haina kushayiwa maMP.
Asika kunyangwe dei vakabvumidzwa vamonzora muri kuti vakarambidzwa, tiri kuona kuti manga musina kukwanisa kuti mutsvage vamiririri kumatunhu ose.
Vamiriri vanga vakakwana. Kune vamwe vasina kukwanisa kupinda vakaitwa disqualified nenyaya yedelimitation yatanga tichataura. Akanominetwa nevanhu vasisiri muconstituency make nokuti anga asingazive. Tine 73 vanhu vakaafektwa nenyaya idzodzo. Saka ne87 MPs plus 23 tinenge tiine around 111 members of parliament tinokwanisa kuforma government. Nekuti isu hurumende yedu inenge ine maminista asingadariki 21. Uyezve tinoita inonzi focused campaign. Hazvibatsiri kuti tiise vanhu kwatinoziva hedu kuti kubvira nekubvira MDC haina kubvira yambowana utsigiri hwakakwana ipapo.
Imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu vakawanda munyika vamonzora inyaya yekugadzirisa upfumi. Zvinhu zviri kudhura, dhora remunyika riri kushaya simba. Imi mungagadzirise sei nyaya dzezveupfumi kuri kuti masarudzo?
Sikuda kugadzirisa kuti tipe interest free loans kuvana veZimbabwe kuitira kuti vatange tuma business kwao tudiki. ano employer kana kupinza basa wanu 5 wanu 10 tinenge tichitokamura panyaya ye unemployment tinenge tichitogadzirisa hupfumi nekuti mukatarisa nyika dzakapfuma dzakaita sana America dzakaita sana Britain dzakapfuma not on the basis of big business but on the basis of small business. Isusu the MDC, we are not going to look east or look west or look north or look south. MDC is going to look everywhere. Toita shamari yevanhu vane zvinhu zvavo. Toita shamari kushamaridzana nana America, nana Britain wacho, nana China, nana Russia. Hatiketi wounza mari yavo muZimbabwe. Tovhura mabusiness, tovhura migodhi, tovhura masupamaketi, tovhura maindustry. Ndo zvatichaita izvozvo. Tine mari yegold, diamond, platinum, iko zvino kwaonika oil. Asi dambudziko remuZimbabwe nderekuti mari iyoyo inodyiwa nemhuri shoma dzine simba mhuri shoma dziri limiti kuvatungamiri wehurumende saka tichabvisa nyaya yehuori ihoyo
vamunzora asi munoona sarudzo dziri kuitwa gore rino idzi dzakajeka here zvekuti hapazoite mutauro dzikapera
sarudzo idzi hadzina kumbojeka zvachose iko zvino mukatarisa paredhiyo pari kungobudisa nyaya dzimbo dzavamunangagwa chete hapasi kuimbwa dzimbo dzamonzora hapasi kuimbwa dzimbo dzachamisa hapasi kuimbwa dzimbo dzamadhuku kana dzevamwe sarudzo idzi hadzina kumbochena zvachose
saka pachine mukana wekuti kana kwakuverengwa mavhoti inenge yamonzora monzora ra ra ra
hakuna chinoramba Nelson Mandela akataura achiti a saint is a sinner who keeps on trying and hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye sekutaura kwandaita kuti free education votai makatarisa vana venyu ramangwana revana venyu votarisa hutano hwenyu so yes After I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra-ra-ra is going to come.
Muchungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mitemo yakadzikwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika yabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Nhasi dhora remunyika ranga richitengwa nemari yakati wandei zvishoma pane rayaitengwa naro nemusi wechishanu asi richiri kutengwa nemari inosvika zviuru mashanu kana kuti 5,000 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rimwe chete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dhora remunyika richiri kumawere zvekuti kuti rimutswe saRazaro zvakatokona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya avo vanoti vane chivimbo nezviri kuitwa nehurumende uye dhora rasimba.
Hurumende yaita kuti mari yedu yenyika inge ichishayikwa mari yedu yenyika isapfachurika mari yedu yenyika inge rekuburikidza kwaizvozvo iine simba saka tasvika pachikamu chekuti tasizochiita zvikamo senyika saka zvese zvatatifamba rwanga rwuri rwendo saka rwendo urwu tinoona sekuti taakuvavarira kusvika patinoda.
Asika vaGwanyanya vamwari kuti izvi zviri kungoitwa kwenguva pfupi pfupi kungori kutura befu nekuti hurumende paichawedzera vashandi vayo mari dhora richatanga kushaya simba uyo paichatanga kubhadhara mamakambani anonzi asi kubhadharwa iko zvino zvinenge zvakureva kuti mari inenge yawanda zvakare inenge ichitenderera.
Hurumende ine urongwa hwokubhadhara vashandi asi vachibhadhara nemari yekunze kwenyika mayusa saka iroro handionii dambudziko revashandi hurumende zve pane vamwe vanga vachigadzira vachiita mabasa pahurumende vachivaka zvidziro zvenyika infrastructure zvimwe zvakasiyana siyana vanga vachibhadharwa mari dzakawanda munyika muno vaakubhadhara zvakanyanya makambani iwayo mari kunze kwenyika saka havagoni kuchitira chitangano zvekunodzinganisana kutsvaga mazisa saka iroro handioni riri dambudziko rakanyanya nekuti ndourongwa hwapindana nehurumende
vamwe vanotioka hurumende panguva yesarudzo inotanga kupfachura mari hazvizoitike here izvi
tinangana nesarudzo kare kwese kwese taiziva kuti nguva inoyi inguva yakanga yakaomera hurumende kuti itange kuita zvisungo zvinoita kuti mari isanyanya kutenderera zvakanyanya kunyanyanya yemunyika nekuti ndo raitova dambudziko nekufunga kwevanhu kuti hahurumende haigoni kuti isunge mari isaka tanangana nesarudzo but zvaitwa takanangana musarudzo saka zvinoreva kuti hurumende yakazvipiraka kuti isusu patiri kukoshesa nhasi uno izikamu zvekuti tinotanga tamboti zvimboshata tizozviona kana sarudzo yapera izvo zvaisisika kumashure zviya zviya zvinenge zvisipo mwaka uno
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano
ichokwadi kuti Zimbabwe dollar rambomira kutiza zvaranga rachiita masvondo akura handiri kuona kuti hurumende vari kupembera kuti takwanisa kumaintaina stability asi ichokwadi tiripo ndechekuti vese vanhu vezimbabwe vakabvinza vanoziva kuti rete haitizi everyday
munorevera pamuzvinafundo mungatsanangura
inoti ikati mhanye mhanye yasimuka yaenda yapengereka yombomira ichitora befu sei yamira reti inhau yekuti ndofunga nesemakaona pakanyora minister of finance statement yekuti mataxes avafanira kubhadharwa nezimbabwen dollar ivo vakati zvakare vachambomira kubhadhara macontractors nemaservice providers anoshandira hurumende anogadzira marodi nevanosupplya maakuti
izvi zvinorevei muzvinafundo
zvakangofana nekuti tiri panguva yemudzanyo yekuti vamira kubhadhara maservice providers saka vanowanzopengereka pablack market havana mari yacho nekuti ministry of finance haisi kubhadhara so ukowo macivil servants vari pamutsanyo nekuti mari yavakapiwa vanopiwa mari shoma saka hurumende yava kutemba nekuraya maticha nemacivil servants nenzara voti takwanisa kustabiliza rate at what cost ndiyani ari kutambura nemamajors iwayo saka tichabata mutsanyo uyu kusvika riini
zvii zvamunoona zvichiitika mune ramangwana
chandoziva ndechekuti panguva diki iri kuteera macivil servants achapiwa mari inopfuura 1 million zimbabwen dollar pamwedzi hazvigoni kuti hurumende irambe yakaoma mwoyo kuti hatikwanisi kubhadhara nekuti mari yavakutambira haichatengi chinhu zvachose pamusoro pezvo macontractors havakwanisi kuramba vachiyanyima mari nekuti vakavanyima vachamirawo basi ko hurumende inoda kuonekwa kuti iri kuita something paground sezvo iri nguva yemaelections saka vachavabhadhara zvekare vachamanisidzwa nesituation muna july kuti vaite inonzi supplementary budget iyo ichaitwa ine matrillions akawanda anopfuura 10 trillion dollars kana minister of finance vakada kumira pachokwadi
izvi zvine matambudziko ei chaizvo muzvinafundo
zvese izvozvi chaita kuti mari inge yawanda kuti mumaket rete ifees saka hongu yes rete inonge yambotora befu iri kumbomwa mvura asi ichasimukira zvakare nenhakuenda taurai
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare muchirongwa chedu chatiri kutaura nevechidiki vekuzimbabwe vakauya kuno kuamerica pasi pechirongwa chemandela washington for young african leaders initiative kana kuti yali chine urukuro na Muzare Charmaine aiziva kaiya. Muzare kaiya inyanzi yekugadzira mishonga. Ichishandisa umeja ne umetura kana kuti computer aided drug design and discovery. Paris vino Muzare kaiya. Vari kukwene njera zvidzidzo zvavo pachikoro che Leadership Institute of University of Maryland, Baltimore ku Maryland. Vanoshandawo sechipangamazano masangano akaita se Elevate Trust uye ne UNESCO. Ngatinzwe hurukuro ya vaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Ndiri mukadzi wechidiki anoita zvekushandisa inonzi STEM, zvinoreva science, technology, engineering nemathematics. Ende ndichishanda mubazi rinoona nezveutachiwana hweHIV uye mashandisiro atingaite machine, makombiyuta kuti tigadzire mishonga nekukasika. Mishonga inobva munyika yedu inogona kubatsira vanhu vedu nekuti HIV inosiyana siyana pasi tenderere.
Chakaita kuti muti imimi 2023 ndoda kuenda kuchirongwa cheYali kuAmerica chii?
Ndakatanga ndiri mwana mudiki kuda kuita zvescience. Asi ndaishaya vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndiwane gwara chairo randingaende naro kuti ndisvike kwandaida kusvika. Saka ndakaona kuti sezvo ndave pandave ndinogonawo kubatsira vamwe vana vechidiki, kunyanya vasikana vanobvawo kumamisha, kuti vazivewo kuti ivo vanokwanisawo kuita zvese zvavanoda mumwoyo mavo, zvavanenge vachiudzwa pamwe kunzi hazviitike nevasikana, kana kuti zvavanenge vachifunga kuti munyika medu hazvikwanisike. Ndiripo kuvaudza kuti aiwa, unozvigona. Uyewo nevanakomana vachiona kuti vasikana vane nzvimbo yavo mukurarama kwedu, and tikashanda tese tinova neZimbabwe yakanaka.
Chamuri kutarisira kudzidza imi muchirongwa ichi mugotakura kudzokera kumusha chii?
Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndakaona kuti ndaishaya mashoko nemasvikiro andingaite muvanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana kuti ndivadzidzisewo nezvekukosha kwesayensi mukurarama kwedu uye kukosha kweku kinza nekukurukudzira vasikana kuti vaitewo zvinhu zvinenge science, technology, engineering nemathematics. Saka ndakatsvaga program ingandibatsire kuti ndive nezvikwanisiro papfungwa uye nekuziva zvinhu zvandisingati ndambodzidza zvingandibatsirawo kuti inini mubasa rangu tigogona kusvikira munhu wese anenge achida kubatsirwa.
Muzvare Charmaine aiziva kaiya vachitaura vari parunare kuUniversity of Maryland kuBaltimore na Ivan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika nhatu dzemuEurope svondo rinouya kuti vanoze nyaya yekuti vobatsira seUkraine muhondo yayo neRussia. Iko zvino tochimbotarisa nyaya dzezveutano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nyaya yekuti vana vakambogara vari mudzimba munguva yechirwere cheCOVID-19 yakapa kuti vakawanda vane makore ari pasi pemashanu vatadze kutaura. Nyanzvi idzi dzirikurudzira vabereki kuti vaone kuti vana vaenda kunotamba nevamwe kuti vakwanisewo kutaura. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Tsiripanyanga vanoti chinokonzera vana kutadza kutaura inyaya yezvirwere zvenzeve nezvimwe zvekuzvarwa nazvo, asi vati zvakakosha kuti vana vaende panze kunotamba nevamwe. Vati kuendesa vana kukireshi kunobatsira zvakanyanya, vachiti vana vari mumadhorobha ndivo vari kunyanya kusangana nematambudziko aya nekusawana mukana wekutamba nevamwe.
Nefamba kwenguva tinoona kuti mwana anokasika kudzidzira kutaura kana aine vamwe vana vanotamba nawo nekutaura nawo nevanhu vakuru ofu tachimuchaudzawo asi akangosiiwa chimwe dzimwana asingataura isi rakagara mumba achingoona tv asina zvimwe zvaari kuita tinodzokera kumashure mamilestones emwana satokurudzira kuti vana ngavakurumbidze kuinteracta nevamwe vana vakurumbidze kana kuenda mumacrash kana kutamba neshamwari vepamanext door zvinobatsirawo kuti mwana akurumbidze kudzidzira kutaura abate mashoko nekukurumbidza kosi kana asingataudzewo hapana kwaanodzidzirawo kutaura ende hapana magondera anozomboita kutaura
dr Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vana vacheche vanofanirawo kubatwa zvakanaka kuti vasakuvare musoro izvo zvinogona kukanganisa utano hwavo
then palabor pakusunungukawo labor ikange ichinonoka ikatora nguva yakareba oxygen yekuenda kubrain ikaita shoma zvinokwanisa kukanganisawo brain dzemwana dzinonongawo kudevelopawo unononga kutaura ndezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonza kuita zvakare ende tinoona zvakare kana mwana azvarwa anofanira kubatwa zvakanaka achichamwiswawo nekupiwa chikafu chine utano especially first 6 months mwana anofanira kuwana itoti exclusive breastfeeding zvinobatsira kuti brain development yemwana iitewo zviri fast vana asingayamwisiwo brain dzavo dzinonongawo kudevelopawo immunity yavo zvakare inoitawo wiki
amai esnat murerwa vanoti mwanakomana wavo uyo ave kuyunivhesiti kunze kwenyika akasvitsa makore mana asati aive kugona kutaura zvokuti ivawo nemurume wavo vakatombofunga kuti aiva mbeveve
saka aigara achiona makatuni akazvinyararira kana kuti aitoenda pakompyuta paanga ma2.5 years anga akuita zvekompyuta magames akudzidzira magames asa asingatauri handiti zvokuti ini ndakatorohwa nehana kuti mwana uyu anonoka kutaura 3.5 years saka ndakaona kuti zvokugarisa mwana asina vamwe vana vadiki vaanotandadzana navo zvinononoka kusimudza rurimi rwake kuti agone kutaura
asi amai Sabina Madika vanogara kunharira kuchivhu vanoti zvimwe zvinotadzisa vana kuti vakurumidze kutaura kanyama kari pasi perurimi kakanamira kumazino epazasi ako kanotadzisa kuti rurimi rusimuke
zvakakoshera pakuti mwana akabarwa zviya zviya iwewo mubereki unofanirwa kuziva kuti mwana wako zvaari kuchema ari kusimudza rurimi here kana kuti ari kuradzika rurimi saka kana achichema akaradzika achichema mbijana akaradzika rurimi ndopatopanechi ane rurimi
vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzi waDr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti karurimbo ako kanozikanwa nezita rokuti tongue tie pachirungu kanogona kugadziriswa nenyanzvi
vangwana mwana asingagona kuburisa rurimi saizvozvo mozaita wakasunga zvemene to the floor of the mouth asi kana achigona kuburisa rurimi kudarika mazino ake pasi kungobuda pazimbishano kudarika haana tongue tie ane imwe problem but not tongue tie so ndozvona vamwe vachienda kumachiremba vamwe vachienda kun'anga dzakasiyana siyana vochekwa ikoko the area under the tongue iyo ine ropa rakawanisinga zvirota zvakawandisa vana vanofa vanobleeda to death kana zvikasiyata properly
ongororo yakaitwa neWall Street Journal nedzimwe nyanzvi munyadze zvekutaura inoratidza kuti vana vazhinji vakaberekwa munguva yecovid-19 vari kunetsekana nekutaura sezvo vainge vasingakwanisi kutamba nevamwe paongororo yevana mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vakaongororwa muamerica vari pasi pemakore mashanu zvakaonekwa kuti huwandu hwevana vainge vonetseka taura hwainge hwasvika pazvikamu zvinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.6% kubva muna 2018 na2019 uye muna 2021 kusvika muna 2022 ongororo inoti vana ava vanoda kubatsirwa nechimbi chimbi sezvo vachizoita matambudziko kuchikoro kana tozotadza kutaura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinitse
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekumira kwaita yemamiriro akaita upfumi epari zvino vamwe vachiti dhora remunyika riri kudzikama asi vamwe vachiti riri kungotora befu tichataurisawo nyaya yemutambo wecricket uriko mangwana pakati pezimbabwe nescotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanopikisa vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka uye tosangana zvakare mangwana mangwanani iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.